Ndino kuchinga mzai ine mufaro ini ndimi tanono kawande ndichiti eino imisoro yenaudza nasi china zvita 14/2017. Nzira dzese dzakananga ku Robert Mugabe Grounds muHarare uko kuri kuitirwa Congress ye ZANU-PF yechimbi-chimbi mangwana chishanu. Nyaya yechinzvimbo chemudzimai anofanira kuitwa mumwe wevatevedzi vemutungamiri weZANU-PF yambunyikidzwa mubato iri sezvo isiri paurongwa hwekongresi yamangwana. Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnosius Chombo vanomiswa pamberi pedare redzimhosva zvichitevera kusungwa kwavakaitwa zvekare neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Hurumende inowedzera vatongi vatsva vasere kuti vatonge nyaya dzemudare repamusoro. Vanhu vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga ekumasvingo. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabatiro ari kuitwa vanhukadzi muZANU-PF. Takatarisa chinzvimbo chemumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri, icho chinonzi chinofanirwa kunge chiri chemunhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.